takaita debate kandava na Tim Ramos anova ndiye mkwizi ari kuma Republican na Matt anova ndiye mkwizi kuma Democrat. Mamain topic edu anga ari COVID ne crime safety evatari muno manisa oto taka bata tipani vamwe vanenge vada kutipanda polisi vamwe vanenge vada kutipanda polisi takaita kuti race and justice muno manisa ne chikoro kuti vana kwese tinofanira kuita izvi zvinhu zvakafanana chikoro kunofanira kunge kune zvinhu zvakafanana hatifanira kunge tichienda kuchikoro vamwe vane mari dzakawanda vachienda kuchikoro izvi zvinobudisa kuti vamwe vanavo vaite beta nadhaa saka zvinhu zvose takaita takazobatawo kuti zvine zveikonomi ikonomi muno maresa mari dziri kupinda nemabuilding dziri kuvakwa zvese zvisakabata izvozvo.
Tinoona kuti musarudzo dzapfuura makakundikana kunge muchihwinha kana kukunda. Zvinhu zvamungati makadzidza zvamuchashandisa musarudzo rwendo runo?
Takadzidzawo kuino kana uchitambira munhu unofanira kutambira wakanyatsobatawo umwe yambo uchiziva kuti une vanhu vakakumirirawo vatisa ikoko wokufamba navo. Last time iyo ndaitambira team yangu they were like 25-6 people ndo vandaifamba navo. But this time I'm more than 20 people are behind me. Saka tiri kuita vamwe vari kuitawo vari mumastreet vamwe vari kuitawo vachitadvetaizi vamwe vari kufacebook vamwe vari kuendawo kumail kumedia tingomhanya maasistensi. Saka unozidzisa ndakadzida kuti hano ino vari kutaura nevanhu ndokuti uwine taura nevanhu vakawanda tisaya kuita reach out to a lot of people mari tao. But that time yatakaita hatina kunge takakwanisa kupeya zvizvo because handisina matools acho.
Saka munoona kuti rwendo runo mungaita mukana wekukurira here kusarudzwa kuemera?
Tichaona. Unongodzowo kana uchimhanya uri independent unenge uchitarisira kuti marepublican mademocrats maconservatives maliberals nevamwe vese vemaindependent vakuvhoteri. Saka tiri kutsvaya chose kuti tiwane ino rudo rwekumademocrats nevekumarepublican zvavana vanhu ndo vane mabhibhi pazvinhu muno mari dzavo. Saka tiri kutarisirawo kuti tingamuhwina kana zvakundikanawo ino zvisa zvaenda nepamwe zvinenge tikuzvigamuchirawo. But we are working on winning this election this time.
Kouyawo nyaya yeganda tinonzwa vamwe vachichema kuti kana uri mutema zvinhu zvakaoma kuti unge uchisarudzwa muzvigaro zvakakura saizvozvo zvikuru sei uchinge utori independent. Imi munoona mukana wenyu wakadiwa panyaya iyo yeganda?
Zvinhu zvatinotaura ino pasina nguva hazvipinde mupfungwa dzangu chose because tinongoona kunge takafanana ganda haro ringangodaro rakati kuseparisawo kuti uyu murungu uyu munhu mutema vazhinji tinongoona pangati vanhu kuti zvekuti even last election yandakaita kune varungu vakawanda vakandikutirawo nemaspanyoro nemablack vetuwo vakandikutira. Saka anenge afarira anenge afarira vision yavo anokuvhotera even ari aziweruzova kubata anokuvhotera. Saka I'm trying to reach all the people vanhu vese varungu vatema maindians kwese tikusvika. Saka zvinhu zvandinganyanyofunga kuti ino sezvo ndiri mutema zvinhu zvingandaafekta mareshi ndingofungira kuti hii munhu wese tangupanana.